Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu kurume 15/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City. Ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndodera kuti nzvimbo dzakafanana chisengo dzawana mvura inokwanisa kuita 153 mm dzira nezuro kusvika mangwanani ano, asi mvura iyayo yaswera zvese zvinaya, saka ndodera kuti mvura yawedzera zvakanyanya.
Vanhu vanodarika zana nemakumi maviri nevatanhatu vanofa kuMozambique, Malawi neSouth Africa nekuda kwedutu mpengo remvura nemhepo rinonzi Idai, iro riri kurovawo mamwe matunhu akawanda muZimbabwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voita musangano nevechidiki muHarare nhasi. Zimstat inoti inflation munyika yakwira kusvika pazvikamu makumi mashanu nemapfumbamwe nezviga makumi matatu nemapfumbamwe kubva muzana, kana kuti 59.38%. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende nhasi yaita musangano wechimbi-chimbi nemapazi ayo anosanganisira mauto, mapurisa uye masangano anopa rubatsiro kuti iite gadziriro yedutu mpengo Idai, iro rauraya vanhu vanodarika zana nemakumi maviri nematanhatu kunyika dzakaita seMalawi, Mozambique neSouth Africa. Matunhu akawanda munyika kusanganisira Masvingo Midlands, Mashonaland Central neBinga ari kutarisirwa kurohwa zvakasimba nedutu mpengo iri. Mukuzeya nezvedutu mpengo iri rine zita reChishona, tabata mukuru webazi rezvemamiriro ekunze kana kuti Met Department vatichi Zinyemba.
Dutu mpengo iri riri kuramba richikwidza kusvika pedo bero nemu atinoti kumabhodha edu aya nenyika yeMozambique. Saka ikoko mvura iri kunaya kunyanya-nyanya nzvimbo dzekumanikaland. Maonero atanga achiita kubvira makuseni ndekutarisa kuti mvura yanga ichinaya chaizvo. Ndodaira kuti nzvimbo dzakafanana chisengo dzawana mvura inokwanisa kuita 153 mm dzira nezuro kusvika mangwanani ano, asi mvura iyayo yaswera zvese zvinaya, saka ndinodera kuti mvura yawedzera zvakanyanya. Apowo Chipinge nzvimbo dzakafanana naizvozvo dzanga dzichinaya chaizvo kubvira nezuro kurarira madekwana apfuura aya, nanhasi dzaswera ichingonaya. Saka tinotarisira kuti mvura chaizvo, imvura yakawanda, ichange ichiwanika kunzvimbo idzi. Saka nokufamba kuri kuita dutu mupengo iri kupinda muZimbabwe, tinoona kuti dzimwe nzvimbo dzichange dzaakunayiwawo. Tichitarisa panze izvinezvi tiri muguta redu reHarare, tiri kuona kuti mvura yaswerera ichinaya, asi iri kunaya zvaichingoita zvishoma, asi iri kunaya. Saka ndozvatiri kutarisa izvo kuti dutu mupengo richaramba richipinda mukati, izvozvo zvichange zvichikonzera kuti nzvimbo dzakanyanya-nyanya dzichitarisa kunge Mashonaland Central neMashonaland East naiyo Manicaland zvichange zvichiwana mvura nenyaya yekuti dutu mupengo iri riri kukwidza zvichienda nzvimbo idzodzo.
Chii chinokonzera madutu mupengo akadai aya?
Madutu mupengo aya zvinhu zvinokonzeresa atingade kuti zvinoitika mugungwa. Tinoziva kuti isusu maongororo edu dutu mupengo kazhinji kazhinji rinoda kuti riwane kudya kwaro kubva mugungwa. Tichitarisa atingati matemperatures aya, tinoona kuti pane matemperatures anowanika mugungwa anogona kuengerana ne 25 kana 26 or 27 degrees Celsius. Ndozvinopa simba kudutu mupengo iri kuti ringe richikwanisa kuzoita ukasha riri mumakungwa imomo ndokufamba kwanenge ita saka saizvozvi kuti mupengo iri kuongora kwatanga ita kuna zuva apfuura ranga achitishamisa chazvo rakatanga riri Mozambique Channel ndokubva rapinda kunzvimbo dzakafanana neMozambique ndokuenda kuMalawi ndokudzokera zvakare mugungwa ipapo ndokubva raita ukasha ndokukura ndora zvange rakuuya kwatiri kunyika yedu yeZimbabwe.
Dutu mpengo iri rine zita rekuti idai rinova zita reshona. Zvinofamba sei pakusarudza mazita emadutu mpengo aya?
Chinoitika apa ndechekuti nyika yedu yeZimbabwe inobatana nedzimwe nyika dzeSADC nedzimwe nyika dziri mugungwa reIndian Ocean zvakafanana neMadagascar, Mauritius, Reunion, the Comoros. Saka nyika idzodzi dzinosangana pane dzimwe nguva mugore kana kuti makore mairi vomirirana kuti nyika imwe neimwe inge ichipa mazita vanosarudza mazita mairi. Nyika dzinogara pasi dzovirirana panyaya dzemazita dzinogona kunge dzichipiwa. Saka nyika unogona kuona kuti nokufamba kwenguva tropical cyclone ikazonge yawanika inogona kungosanganawo nezita rinyi.
Mukuru mubazi rezvemamiriro ekunze kana kuti Met Department vaTeach Zinyemba vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi tabatawo mukuru weCivil Protection Unit kana kuti CPU iyo inobatsira vanenge vawirwa nematambudziko akafanana nemafashamu aya vaNetsenkomo.
Dutu mpengo iri aona zvarinogona kuita kuuraya nekudhemeja maproperties asi ndoda kutenda kuti pagadziriro yataita pari zvino ndeyekuti patakangoudzwa nevanoona nezvemamiriro kunze takabva tatotanga kuparidzira shoko racho kubva nezuro kutiudza vanhu kunzvimbo dzakanyanyotaurwa nevanoona nezvemamiriro ekunze zvinova Masvingo, Mashonaland, the northern parts, the Mash East, then Mash Central, sekuti dzichakwataita nhasi dzanzi kana muMashonaland West. Dutu mpengo iri rinogona kunanambira kusvika imomo asi nekuda kwekuti dutu mpengo iri sekuratidzwa kwataita nevanoona nezvemamiriro ekunze riri kukwira richiteedza rwizi rinonzi Zambezi ruchiwana simba zvakadaro tinotarisira kuti tese kusvika kunana Bhinga ari muZambezi Valley tichange tichivaudza kuti vagadzirirewo pari zvino zvatakatoita sebazi rinoona nezvenjodzi dzakadaro takatogadzirira maprovincial committees edu madistrict committees edu vese vari vakagadzirira takavapawo zvishoma zvatinazvo kuburikidza nemari dzekuti vakwanise kumanyamanya asi chazonyanyondifadza mukoma Blessing ndechekuti patadai musangano wekubvunza kuti umwe naumwe wedu akabatei taona zvichiendeka kubva kune vanotibatsira vana IOM vana Red Cross ana World Vision umwe naumwe ane chidimu chaaroda kuuya nacho ende ndichitaura nemi kudai tine marori ari kutotakura zvinhu kuenda kuManicaland kwatinofunga kuti ndokwatanga dutu mpengo iri.
Pamusangano wamaita wekugadzirira dutu mpengo iri ndevapi vamwe vanga varipo kunze kwebazi renyu reCPU?
Pamusangano wataita mukoma Blessing tanga paine vemetrological department tanga tiine vamwe vecivil aviation tanga tiine vanhu vemapurisa tanga tiine masoja tanga tiine IOM tanga tiine Red Cross Society of Zimbabwe tanga tiine World Vision tanga tiine Save the Children ndingaramba ndichienda raisvika kuma 35 pandaverenga pareji.
Mukuru weCivil Protection Unit kana kuti CPU vaNetsenkomo vari parunare kukadoma. Tabatawo mukuru weplatform for youth development vaClarice Maduku avo vari kuChipinge pari zvino kwavanoti kuri kunaya mvura inotyisa.
Pari zvino ndiri pachinyezeka ndane chobva parindi apa weather yedu kutanga nezuro manheru ndopakatanga mvura kutanga kunaya ndiri kungonzwa nzvimbo zhinji zvekuti kwana achipinge nechekudhorobha uko mvura iri kunaya zvekuti ine mhepo yakanyanya zvekuti pari zvinezvi vanhu vapindwa nekutya kwakanyanya nekuti zvinotaridza kuti dzimwe information dzatakuwana kubva kune vamwe vanhu zvinoratidza kuti kunaya kwacho kwava kutoita uku kuchaenderera mberi uye kuchiparadza zvinhu zvakawanda nekuti kunaya kune mhepo.
Mungati vanhu vane dzidziso yakakwana here kuti vanoita sei kana pauya mhepo yakakura kudai uye kuine dutu mungati vanhu vane dzidziso yakakwana here kana kwauya dutu mpengo remhepo nemvura yakawanda kudai?
Pane zvino dzidziso yakapiwa vanhu ishoma shoma vanhu vazhinji vaingozvitora sezvinhu zvenhando kuti nogarai mudzimba kusangika kuti rakawanda vashoma izvi takangotiwa mazuva matatu angopfuura ndo patitanga kuchitanga kuudzwa vamwe vanhu zvekunyora mumawhatsapp nekuda nekutaurira vanhu kuti varemekedze zvinenge zvichitaurwa nevemet vanengata kuti pachokwadi nechekuti ruzivo rune vanhu rushoma vanhu vachiri kutofamba vamwe ini pandatomboda kubuda tene ndanoti ndanga ndapindwa nekutya ndikatopindika ndingati gare mumba asi ndiri kuona vazhinji vanoramba vachingofamba vachigadzira rwendo rwavanga vainarwo vanda kuenda kuHarare kana kuenda kune dzimwe nzvimbo havasi kuita sezvaanga zvichitaurwawo kuti endai kunzvimbo dzakakwirira.
Mukuru wePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vari parunare kuChipinge. Vechidiki nhasi vaita musangano nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pavavaudza kuti urongwa hutsva hwedzidzo hwakaiswa muzvikoro kana kuti new curriculum hausi kuzobudirira sezvo zvikoro zvizhinji zvisina macomputers nemasaisai eInternet. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anga ari pamusangano uyu anoti panyaya inotevera.
VaMnangagwa avo vanga vari muenzano remekedzwa pamusangano uyu vaudzwa pachena nevechidiki pavapiwa mukana wekuvabvunza mibvunzo kuti urongwa hutsva hwedzidzo hwenew curriculum hauna chauri kuzoburitsa. Vechidiki ava vati kushayikwa kwemakombiyuta pamwe neindaneti muzvikoro zvikuru sei kuzvikoro zvekumaruwa ndiko kuchaita kuti urongwa uhu hushaye zvaunobuditsa sezvo vachiti zvidzidzo zvakawanda zviri kuitwa munew curriculum zvichiitwa pachishandiswa makombiyuta neindaneti. Mumwe wevechidiki anga ari pamusangano uyu uye achiita zvidzidzo zveudzidzisi paBelvedere Teachers College muzvare Mesindava ndeumwe wevari kuda kuti hurumende isendeke parutivi chirongwa chenew curriculum ichi yopa vadzidzi mari dzekuti vakwanise kuenderera mberi nezvidzidzo zvavo kana kuti magrants. Muzvare Ndava vati vechidiki vakawanda munyika zvikuru sei kumaruwa vachasara vari marovha kana hurumende ikaenderera mberi nenew curriculum iyi.
Inini hangu semunhu ari kucollege is like government dai yange yadzosa magrants nokuti unoyazoona kutoti patinovhura vamwe vana havasati vaita se vabhadhare ende vamumarizaus vanopedza kunyora vasati vacollege so government zvivi vanofanira kudzosa futi magrants aya apiwechi vana vechikoro. I think vanenge vabetsera ipapo. Then new curriculum yavo it's only caters for vana vari mutaundi vari kumusha tikatarisa tikona kupa example yekwachivi udavira hakuna magetsi but vari kuti curriculum ndee internet hakuna magetsi saka vana vacho macomputers zvavose how do they learn macomputers.
Asi pavatura mashoko avo pamusangano uyu vaMnangagwa vati hurumende yavo iri kusimbaradza nyaya yekuvandudza zvidzidzo zvinoitwa muzvikoro zvevanoita mabasa emaoko kuitira kuti vechidiki vakawanda vagozokwanisa kuzvigadzirira mabasa avo vega. VaMnangagwa vati internet ichange yave kupinda munzvimbo dzakawanda munyika nenguva pfupi iri kutevera zvichitevera kuparira kwavakaita tsinga dzeinternet kuBaitbridge pakutanga kwesvendo rino.
Is revamping our vocational training centers.
Hurumende yangu iri kuvandudza zvikoro zvemabasa nemaoko pamwe chete nemakoreji anofanira kuva musimboti kuwana mazvikokota vanofambisa nyaya dzekusimudzirwa nekuvhurwa kwemaindustry munyika yedu.
Gurukota rezvevechidiki muzvare Kest Coventry vakurudzirwa vechidiki kuti vauye kubazi ravo kuzopa pfungwa dzavo kuti dzipinzwe mugwaro rehwaro huchatevedzerwa nevechidiki munyika kana kuti youth policy. Zvichakadai vaMnangagwa vakurudzirawo vechidiki kuti vasatore zvinodhaka pamwe nekushandiswa nevanhu vavasina kudoma nemazita vavati vanoda kuti munyika musagadzikane.
Kurudzirai kuti muchenjerere vamwe vari pakati pedu vanongoda kushandisa mukana wemamiriro akaita upfumi hwenyika kuita zvinhu zvisina kunaka zvinozokanganisa upenyu hwenyu pamwene upfumi hwenyika.
Mutungamiri hwenyika atiwo hurumende ichavandudza zvose zvinodikanwa kuitira kuti vechidiki vawane pundutso zvinosanganisira mitemo yekuita mabhizimusi munyika. Asi mumwe wechidiki angari pamusangano uyu Edmo Kambeva ati achatenda maruva adya chakata.
Chatinonyanya kukurudzira ndechekuti zvainenge yati promisa kuti ichaita dai yakasika kuita, nekuti isu semayouth toda zvinhu zvinokasika. Nowanda wai vamwe mayouth ari kutengwa mumamisha umo vachiitiswa zvimwe zvinhu zvinenge zvisiri illegal. It's because vanokasikidzirwa kuitirwa zvinhu. Saka tingokumbira kuti zvayataura kana kuti zvaikuti promisa kuti ichaita ngaiitewo nekukasika zvichibatika, so that tokwanisa kuita zvinhu zvedu nenguva.
Musangano wemazuva maviri uyu uyo wapera nhasi wakarongwa nebazi revechidiki uye wapindwa nevechidiki vanodarika zviuru zvishanu. Musangano uyu wanga uine chinangwa chekutsvaga nzira dzekuti vechidiki vangawane pundutso sei munyika uye kuti vechidiki vangaitei kubatsira kusimudzira upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zinsta tinoti inflation munyika yakwira kusvika pazvikamu makumi mashanu nemapfumbamwe nezvigamata pfumbamwe kubva muzana kana kuti 59.39% zvakapedzira kuitika makore gumi apfuura. Asi gavhuna weRBZ Dr. John Mangudya avo tisina kukubata pasi vakazivisa nemvuro kuti vanofunga kuti mukupera kwegore inflation inenge yaderera kusvika pazvikamu zviri pakati pegumi negumi neshanu kubva muzana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi miya dzezveupfumi vari mukuru vesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze.
Zvinhu zvanga zvichingotarisirwa nokuda kwekuti mitengo yakatanga kukwira zvakanyanyisisa, hurumende payakatara zvirongwa zvemari nezvirongwa zvemashandisirwo emari yehurumende musi wa 1 October, papapo akagadzira maaccounts kuti awe nostro foreign currency accounts inove mari dzokunze kwenyika neRTGS foreign currency accounts inove mari yemuZimbabwe. Saka muchayuka ipapo misika yekunze yakasumuka chaizvo nokuda kwekuti yanga yakaiswa apa 1-to-1 exchange rate yacho yanga isingashandi. Munhu anenge aine mari yacho yekunze kwenyika aiziva kuti mari yeuremu hwayo haungamboenzaniswi neRTGS. Saka takaona ipapo mitengo yakasumuka kubva pa5% muna September 2018 ikaenda kuma21% muna October. Tikazoona zvakare kutanga kwegore rino pakakwidzirwa mitengo yemafuta musi wa12 January se150%. Chiroa izvo kuti pakave zvakare nemweya wekusunda mitengo kuti isumuke ndo zvatakuona muna February izvozvi.
Tiri kunzwawo gavhuna wereserve bank vajohn Mangudya vachitaura kuti inflation yepagore inotarisirwa kudzika kusvika muzviri kana pa10% kana 15% mukupera kwegore. Munowirirana nazvo here?
Hatingaoni zvichiita nekuti chokutanga mari yokunze kwenyika haisi kuwanika, uye zvakare tisanenyatsonaya kwakaitika gore rino tinoreva kuti mitengo yezvinhu ichagona kukwira nokuti tichange tichitenga zvinhu zvakati wandei kunze kwenyika maringe nekusanyatsonaya kwakaita kunze.
Tichitarisawo vamangudya nava mutori Ncube gurukota rezveupfumi, muri kuona vari kutaura chinhu chimwe chete.
Vamangudya navamutuli mafambisiro avaita iko zvino anoti pesanei nezvaitaurwa navamutuli Ncube nguva dzavakapinda dzedzi gore rapera vanga vachitaura kuti tichada kubvisa bond note, asi bond note haina kubviswa.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Iko zvino tombotarisa nyaya dziri kumatare. Mumwe mtedzeri wemtungamiri weMDC vaMorgan Komichi vabatwa vaine mhosva panyaya yavanga vachipomerwa kudare raMagistrate muHarare nhasi. VaKomichi vakasungwa musi wa17 yamavhuvhu vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo wesarudzo kana kuti Electoral Act mushure mekukwira patafura vachipikisa zvainge zvichinzi zvabuda musarudzo nesangano reZEC. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta ravaKomichi vaObey Shava.
Taenda kudare nhasi tichienda kunotambira mutongo waKomichi. Dare rabva ratura mutongo rokuti iro rawana vaKomichi vaine mhosva yekuvhiringidza kuverengwa kwemaresults emusarudzo mutungamiriri wenyika neZEC. Nokudaro dare rati ivo ngavabhadhare $200 fine kana vakashaya $200 vogara 2 months vari mutirongo. Zvekare dare raenderera mberi rikati iro 3 months dzasendekwa parutivi zvichienderana nekuti vaKomichi havazopari mhosva yakadaro zvekare mumakore mashanu anotevera. Ndo mamiriro azvaita. Isusu hatina kufara nemutongo wataurwa nedare. VaKomichi havana wakufara nemutongo wataurwa nedare. Saka vanditindiite mapepa nemande chaiwo timhanye kuhigh court neappeal yedu kuti zvaitwa nedare izvi tinoona sezvunhu zvisina maturo kana kuti nemumwe mutauro. Tiri kuti dare dai radzamisa pfungwa dzaro ranyatsokuongorora nyaya sezvazviri risingafunge zvakawanda wanda zvisina basa ringadai risina kuona vaKomichi vaine mhosva.
Saka makwanisa here kuti mubhadhare mari kuti vaburiswe muusungwa nhasi?
Ichokwadi ndichangobva mukubhadhara mari yacho izvezvi ndatosiya vatobuda vaKomichi vaenda kumba nemhuri yavo.
Gweta rava Morgan Komichi MDC vaObey Shava veZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare. Tichiri panyaya dzematare zvakare, dare raMagistrate muHarare rapawo hurumende simba rekutengesa imba yekunyanga yevaive gurukota vaSevia Kasukuwere. Imba iyi inoita zviuru mazana maviri nemakumi mashanu uye iri kutengeswa sezvo muchuchisi vazivanai Macharaga vari kuti vakasukuwere avo vari kupomerwa mhosva dzeuori havasi kuuya kudare vachinyepera kurwara. Vange vachitarisirwa kupinda mudare musi wa17 ndira. Zvichakadaro, sangano rinorwira kodzero dzevanhu reCommunity Tolerance and Reconciliation Development Trust kana kuti COTRAD iro rakambomiswa kuita basa nehurumende rinoti rakaendesa mapepa kudare repamusoro nezuro kuti nyaya yavo inzwikwe nechimbi chimbi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tanunuka Hwande weStudio 7 abata gweta riri kumirira COTRAD vaDenford Alimani vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Takafaila mapepa nezuro, so iko zvino takamirira kushedzwa kana jaji ari kuverenga manyaya yacho achinge awirirana nezvatikutaura kuti nyaya iri agent. Registra vanhu vasangotifonera anytime.
Asi pari zvino sangano iri haribvumidzwe kuita basa?
Hongu iko zvino izvi nemamirira zvakaita isi takangoadvisa kuti haingomirai tingoenda kucourt kuti tiwane order inovabvumidza kuti vaoperate.
Asi ivo tsamba yokushanda vanga vainayo here?
Vanhu ava vakaregista trust yavakaregista iyi haide permission yaminista oro yaani kuti vaoperate. Anyone can register a trust like me mukoma Hwande, munokwanisa kungouya muregister trust iri muzita renyu, maybe the family trust kana kuti business trust or whatever zvamunee muchida kuti muite netrust iyoyo. So hapana mutemo unoti ivo vainofanira kuregister na anyone pane zvavane kuita izvo. Over years vakaita a lot of interactions nemagovernment departments akawanda, organization inotozikamwa and inotoremekedzwa steric. Saka this particular action came as a complete shock kwavari kuti takungonzi tiri legal makore ese aya taioperata muchinyorera tsamba muchitokumbira sometimes kuti vabatsire pane mapublic events zvabvanika.
Kumiswa basa kwavaitwa uku kuri kuaffecta vanhu vakawanda sei uye nenzira dzipi?
Vane membership onoradza mabeneficiaries angava kusvika kuma 5,000. Vaibatsira mune mafacilities akawanda anosanganisira fish farming nezvimwe zvinhu zvinongobatsira mumacommunities. Tichionawo necorrespondence dzavakatipa aitaridza kuti vaicommunicata nemaorganizations egovernment akafanana nana Zimbabwe Human Rights Commission, Ministry of Education. Ndiri kuona sekuti organization yanga yatsimuka zvakanaka iende ichiita mabasa anga achiappreciatewa nevanhu mucommunity including vanhu vari mugovernment, zvokuti I'm sure
pane vamwe vanhu vemugovernment vakabuti zvavapachena asi vanenge vachingoti haapoizi ndeipi zvaakuitika.
Avo vanga vari gweta reCotrand vaDanford Alimani vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare kumasvingo naTanonoka Wande weStudio 7. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mukuru mukuru azivisa nhasi kuti vanhu makumi maviri vazhinji vavo vari vana vechikoro vakafa zvitevera kuondomoka kwechimwe chikoro muguta reLagos muNigeria nemusi wechitatu. Vanhu vangangosvika makumi mana nevapfumbamwe vaurayiwa nhasi mukurwiswa kwaitwa nzvimbo mbiri dzinonamatirwa nevechitendero cheMuslims muguta reChristchurch muNew Zealand, zvanzi nemutungamiri wehurumende amai Jacinda Ardern, chitiko chemhirizhonga yemhando yepamusoro. Munhau dzemitambo, vasigiri venhabvu munyika vari mukana wekuona chikwata chine mukurumbira muAfrica uye chine mukombe weCAF Champions League cheEsperance, icho chiri kutamba neFC Platinum mangwana kuBaba Field Stadium. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Esperance yakasimudza mukombe weCAF Champions League katatu uku FC Platinum, iyo yakapinda muMini League kekutanga iri kutatarika zvakasimba ichikwanisa kungoita mapoint maviri chete pamitambo mishanu, zvichireva kuti ndiyo iri pasi mugroup B. Esperance ndiyo iri pamusoro mugungano iri ine mapoints gumi nerimwe chete. FC Platinum yakatobuda kare makwikwi aya zvekuti changosara kungobudawo nechiremerera nekukunda chikwata chine mukurumbira ichi. Pamusoro pemikombe mitatu yeCAF Champions League, Esperance yakambotora zvekare mukombe weAfrica Super Cup pamwe neweCAF Confederation Cup. Payakapedzisira kutamba makundano aya kuSouth Africa, FC Platinum yakaita rombo rakaipa apo yakakandwa chibodzwa mutambo wave kupera vakatungamira 2-1. Mutambo uyu ndokupera uri mangange 2-2. Mumwe mutevereri wechikwata ichi muzvare Olivia Mshipe vanoti FC Platinum ikatamba sezvayakaita neOrlando Pirates Orlando Stadium masvondo maviri apfuura inokwanisa kudonhedza gomo guru remuAfrica iri.
Vakadzokora matambira vakaita nePirates, pavanopinda mapoints vanototora.
Asi FC Platinum inenge isina vatambi vatatu mumutambo uyu nekuda kwemakadzi avakapiwa. Vatatu ava vanoti Gift Bello, Elvis Moyo naKelvin Madzongwe. Pavakatambira kutinis, FC Platinum yakarohwa 2-0 mumutambo uyo vakatambisa mikana yakawandisa. Mune vamwe makwikwi anga akatarisirwa nevakawanda eUEFA Champions League, draw yemitambo yemakota finals iyo yaitwa nhasi yamira yakadai: Ajax vs Juventus, Liverpool vs Porto, Tottenham vs Man City, Manchester United vs Barcelona. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8pm nasi tiri kutarisa nezvedutu mupengo idai riri kurova nyika dzekuchamhembe kweAfrica kusanganisira Zimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Panoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisa yanoti 909am, 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu vanodarika zana nemakumi maviri nevatanhatu vanofa kuMozambique, Malawi neSouth Africa nekuda kwedutu mupengo remvura nemhepo rinonzi idai, iro riri kurovawo mamatunhu akawanda muZimbabwe. Zimstat inoti inflation munyika yakwira kusvika pazvikamu makumi mashanu nemapfumbamwe nezviga makumi matatu nemapfumbamwe kana kuti 59.39%. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela kustudio 7, ngolwesihlanu mhla ka 15 kuMbimbitho 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Abasakhulayo batshele umongameli Emerson Mnangagwa ukuthi uhlelo lwezifundo olutsho i-curriculum alusoze lusebenze kuhle ngoba lufuna ukusetshenziswa ngobulembo be-internet.
Hayi, uhlelo lolu ngiyalibonga kakhulu ngoba uhlelo lolu lwenze ukuthi ama-youth avela around Zimbabwe abuye lapha eHarare sangane sibonisane sibili ukuthi ama-ideas ethu esinawo le msebenzi esiyenzayo kathesi singayibumba njani ukuthi ihambe phambili.
Umomo uqhubeka umubi ezibhedlela, odokotela besehluleka ukusebenza ngokusilela kwempahla yokusebenzisa kuselatshwa abadinga uncedo lwesiphangiphangi kuphela. Izulu elilolaka elibangelwe liyezi eliphiwa igama lokuthi Cyclone Idai seliqalile ukudala umonakalo eZimbabwe ngemva kokubulala abantu abedlula ikhulu lamachumi amahlanwe eMozambique laseMalawi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abasakhulayo batshele umongameli Emerson Mnangagwa ukuthi uhlelo lwezifundo i-curriculum alusoze lusebenze kuhle ngoba lufuna ukusetshenziswa ngobulembo be-internet obungafinyelelekiliyo lula emaphandleni. Baveze lokho emhlanganweni obuqoqwele ugatsha lukahulumende olubona ngendaba zabatsha lezemidlalo oluthiwa yi-National Youth Indaba olwenziwe phansi kwendikimba ethi Our Future Now. Ramangwana Retu Tainasi ikusasa lethu limanje ogqitshwe namuhla. Umnangagwa utshele abatsha labo abedlula amakhulu amabili ukuthi udaba lwamagagasi wobulembu be-internet buyalungisiswa kulandela ukusungulwa kwentambo ezithwala amagagasi lo okwenziwe edolobheni le-Beitbridge ngolwesithathu. Emhlanganweni lo bekunomongameli Mnangagwa, umphathi intambo obona ngendaba zemali, umnumzana Mthuli Ncube kanye lomphathi intambo obona ngezabatsha kanye lezemidlalo, unkosikazi Kestri Conventry. Phambilini komhlangano lo, uConventry wazise ukuthi abatsha bonke banxusiwe kungakhathalekile ukuthi basekela liphi ibandla. Ukuze sizwe okuningi ngalomhlangano lohlelo lolu, uMike Hove weStudio 7 uxoxe nomnumzana Tondera Ishoko ongomunye wabatsha obesemhlanganweni.
Hayi, uhlelo lolu ngiyalibonga kakhulu ngoba uhlelo lolu lwenze ukuthi ama-youth avela around Zimbabwe abuye lapha eHarare sangane sibonisane sibili ukuthi ama-ideas ethu esinawo le msebenzi esiyenzayo kathesi singayibumba njani ukuthi ihambe phambili. Njalo sithole ithuba lokuthi sikhulume lo minister wethu owe-youth, sathola ithuba lokukhuluma lo minister we-finance sitshela ukuthi thina izikhalazo zethu zimengathi lokuthola i-finance.
Tholelayi ushilo wathi uminister of finance umnumzana Mthuli Ncube ube khona uthintile na indaba yokutholakala kwemali yokunikeza abosomabhizimusi abangabantu abasakhulayo?
Okay, ngiyathaba ngokukhuluma ukuthi silapha youth indaba, i-Empowerment Bank ikhona lapha and yona i-Empowerment Bank ibifundisa ama-youth ukuthi nxa lifuna ukuzothola imali liya-apply njani and ama-projects enu kumele eme njani. Uminister ufundisa ama-youth ukuthi nxa lifuna ukuthola imali lani libumbe ama-business models anjani. And ukhulume kakhulu ukuthi njengama-youth sibonisane sibili, sishare ama-ideas ama-experiences ethu eku-business ukwenza ukuthi lathi kusasa singenze ama-mistakes ayenziwa lomunye lomunye.
Sibone ukuthi kuhlelo lolu bekule panel lapho abatsha abakumsebenzi etshiyeneyo, bathinte indaba yokutholakala kwemisebenzi elizweni ngesikhiwa bathi i-job creation. Njengoba abatsha abaningi bakhala ngokutholakala kwemisebenzi elizweni, awusitshela ukuthi ingcwethe bezikhona zitheni mayelana ngendaba yemisebenzi?
Namhla sifundisa ukuthi singami ukuthi sinike umsebenzi kumbe sidinge umsebenzi. Lathi kumele sikhangele ukuthi asikwanisini ukuthi sizivumbele imisebenzi, siqalise ama-projects azasihambisa phambili. Ngikhuluma kanje njengathi esenza umthakaso wethu we-Keep Fire Clean, siyakwanisa ukuthi singadobha izivisa, siyakwanisa ukuzirecycla and then sesikwanisa ukuthi ngathi sithole imali phambi kwalokho.
Ngombono wakho, ungathi inhlelo zikahulumente ziyasiza na ekuthuthukisweni kwabatsha elizweni?
Kakhulu, kuyanceda abantu kakhulu ngoba khuluma kanje ama-youth amaningi sethole i-information eningi ngaphakathi kwama-business. Siyajabula ngoba sesikwazi ukuthi i-Interbank iyanika imali, siyajabula ngokwazi ukuthi i-Ministry of Youth iyanika imfundo, siyajabula futhi ngokuthola ithuba lokuthi sikhulume lamanye ama-youth aku-business ashiye ama-ideas. Sabonisana ukuthi hayi, mina ngake ngahamba le business leli ngaphambanisa laphana nalaphana, so lathi kusinika i-direction ukuthi lami ngafuna ukuqalisa enye i-project ngingasoze ngenza i-same mistakes eyenzwa ngabanye.
Lowo ngumnumzana Tonderai Shoko, ongomunye wabasakhulayo obesemhlanganweni we-inaugural Youth Indaba, uxoxele Studio 7 ecingweni eseHarare. Umumo uqhubeka umubi esibhedlela, odokotela besehluleka ukusebenza ngokusilela kwempahla yokusebenzisa kuselatshwa abadinga uncedo lwesiphangiphangi kuphela. Lokhu kwenzakala ugatsha lwezempilakahle lusithi soluphiwe isigidi semali samadola avela kwabogatsha lwezemali ezasetshenziswa ukuthenga impahla edingakalayo. UMavis Gama usethulela okuningi ngalolu daba.
Umphathi ntambo ogatsha lwezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana, uDr. Obadaya Moyo, uthi bayaluqakathekisa uhlangothi lwezokulondolozwa kwempilo yabantu. Kungaleso sizatho behle bagijima ukuyakuzwa izikhalazo zabodokotela o-senior doctors asebehlabe umkhosi bekhala ngesimo sokuswelakala kwempahla yokusebenzisa ezibhedlela.
I am here as the enabler in the system and also
owami umsebenzi ngokubona ukuthi okukhalazwa ngakho kuyatholakala. Udokotela bebengakhalalanga umsebenzi njengalokho osekuthiwa ngabantu. Bebesebenza ngokwesibanga esiphansi kubangelwa yokusilela kwempahla eyokusebenzisa le mithi yokwelapha abagulayo. Siyazi sonke ukuba iyasilela kakhulu imali yakwamanye amazwe. Lezijeso zomnotho ezabekelwa inkokheli ziphazamisa imisebenzi kahulumende.
You know, this is the reality.
Kodwa uZulu uthi usediniwe ngezithembiso ezihlezi zisenziwa nguhulumende sikhathi sonke nxa kuthe kwavela inkinga esazimhlophe ukuthi akukho azokwenza oqhuba imisebenzi yokucubungula enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI. Umnumzana Bekezela Gumbo usola inkulumo kahulumende athi ilulaza okwenzakala ezibhedlela elizweni.
Mina nje songa ngabe lecholotho ngibona ukuthi ibini ungama oyomakini bakonka kula maphilisi everywhere. Ngathi sizomuntu ephilise kodwa uphilise sithi amadokotela athi strikela nje. Ukuphuza ukudileya waye amadokotela strikela ukushona ukuswelakala kwalezinto. Sizibonele ukuthi sile inkinga kahulumende.
Ugumbo uchaze uhulumende okhona njengohulumende okhathalela nje ukuba semandleni wokubusa kuphela. Okwakhe kuyikubona ukuba uqhubeka ebambelele kumandla alawo engelani lokulondolozwa kukaZulu.
Njengokuthi kungagayela laba abantu abasibusayo lapo hamba kwenzaba isibhedlela, abanye bezibhedlela bahamba belatshwa phandle kwelizwe, abanye ungahambi ivini eborodini kunangathola zonke into zikhona kunganingi indawo engasuku engkwezibabo. So uhulumende bonke esibalizwa kuthiwa ama-dictatorship anjalo vele baqala bona ezibeungibona lezi muli zabo bephethwe kahle belempila kahle abalandaba nokuthi abantu kuhamba njani.
Kunsukwana esanda kwedlula odokotela abakhulu ama-senior doctors ngesingisi esibhedlela se-Parinyathwa Group of Hospitals batshengisele bekhalaza ngenkinga ababhekane lazo okubalisa ukuswelakala kwempahla yokusebenzisa le mithi. Lokhu ngokokuqala ukuthi odokotela abakuzinga laphezulu bethatha leli nyathelo ngoba sonke isikhathi bekusiba ngodokotela abasacathulayo ama-junior doctors akade betshengisela kokuphela phezu kodaba olufanayo kuphele ngezithembiso nje kuphela. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngiMavis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Inhlanganiso kahulumende ehlela izilinganiso zomomo elizwe eZimbabwe National Statistics Agency Zimstats ithi isilinganiso sokugugudeka komnotho welizwe eseinflation siwile kusukela ngozibandlela ngomnyaka odluleyo kusiya kunyanga edluleyo ngesilinganiso sokwedlula kancinyane okuthathwe ekhulwini 3%. Embikweni ewethule namuhla iZimstats ithi lokhu kubangelwa yikukhuphuka kwentengo yempahla mahlayana lanxa sokunganeno sikhuluma nje. Asizweni umbono wengcwethi ecubungula ezomnotho, umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ngalolu daba.
The moment ungena kufani market ubiza i-currency yakho imali ngoba what happened, I think so mis akubona ukuthi babezama ukumpila benzinganaso mali but besenza imali vele. If iindaba zepolitics zingalungiswanga izadliwa vele ivalu yemali whether siyafuna umbe asifuni. Singazama ukuthi siyaphila but ama-principles awa-economy azoyigebha kuphela imali ekugcineni sinezizuphe futhi ngamadola. So ubekwini khona kabantu bazokwenza ama-measures abazazama ukuwenza. I-biggest measure is to correct ama-economic problems.
Singakubona kusenzakala lokhu okukhulunywa ngusibalukhulu webhanga le-reserve ukuthi kuzaba ngcono ekupheleni komnyaka.
Angakusisa yena uMangunja and I think siyakwazi futhi sonke ukuthi umuntu ukuze umthembe ukuze ukuthi uhambe naye loko umuntu wangena emotweni yakhe ekudrayive akabeleke ekhuthuza imoto kugcina nje ufike epointini ongavele ungamthembe ngoba uwazi ukuthi uyakwazi ukuphila athi kuzani. UMangunja already akuna good experience naye siyamazi ukuthi uyapromise izinto i-bond not what elifaka abathi ngama-economist i-bad money. That cash is good money. Why is the money is too long shot? Kodwa okwenzakala siyakwazi. Kodwa abantu noma sokusebenza ngumuntu ofanayo izinto esikwazi ukuthi violate ama-principles esiwazi lesonto. Yes, it's in them. So angiboni kuzoyenzakala khona okukhulunywa ngumangudla isikiso kuzojeba imali yezimbabwe whether siyathanda umbasikazi.
Uhulumende uthi imizamo yakhe yokuthi intengo yempahla ingakhuphuki kakhulu iyabonakala ngoba ayikhwelanga kakhulu lokho kuthiwa yi-month to month price increases.
Akulalize elake lathi bengalikhontrola ama-prices lakhula ku-economy lokhu ngakwenza temporarily. But ekugcineni okuzozala ukuthi i-economy izowa ngoba awuvumeli i-free market yezinto awukhontrola ama-prices. So ekugcineni futhi ukuzilimaza ukuzidukula enyaweni wesileke ukubaleka lokho.
Lowo ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezomnotho uxoxa le-Studio 7 ecingweni ese-South Africa. Silokhu sikudaba olufanayo sokusungulwe inhlanganiso ezimeleyo elwela ilungelo labathengi e-National Consumer Rights Association ngenjongo yokulwela amalungelo abathengi eZimbabwe. Inhlanganiso le isungulwe kobulawayo namhlanje ngelanga lokukhuthaza ukuhlonitshwa kwamalungelo abathengi emhlabeni jikelele le-Consumer Rights Day. Ukusungulwa kwayo kuza ngesikhathi abathengi bekhonona ngokukhwela kumahlayana kwentengo ezitolo. Inhlanganiso le ithi zasebenzelana ndawonye lezinye inhlanganiso ezifana le-Consumer Council of Zimbabwe le-Standard Association of Zimbabwe. Isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Efidlela Ncube uchazisela uNtungameli Nkomo we-Studio 7 okuningi ngalolu daba.
Amalungelo abathengi ngamalungelo abantu, lokho esithi consumer rights are human rights, afanele avikelwe njengawo wonke amalungelo. Kodwa zananzelela ukuthi kuwo wonke amalungelo esiwavikelayo lawa-ke abathengi kasizange sasukumela ngendlela efaneleyo. Ngokunjalo-ke uyabona ukuthi amakhampani seyaba amabhizinisi lo hulumende kazange wavikela ngendlela efaneleyo amalungelo abathengi. Bahamba baphathwe kabi kuyo yonke indawo nxa ungena e-supermarket kumbe uthengi airtime kayihlali, nxa uthenga idata kayihlali, kulezinto ezinenge ezihluphayo ezingaphathi kahle abantu. Ngakho-ke le nhlanganiso iyakhelwe ukuthi ivikele abantu kusuka namhlanje kusiya phambili. Ukulimala komthengo yedwa yikulimala kwethu sonke, esithi thina an injury to one
is an injury to all. Wonke umuntu sizavikela nasindawonye. Ungananzelela kuze kufike lesi sikhathi ukusithi nxa ule nkinga esitolo ngiyakho wedwa ungathenga isinkwa esibolileyo kumbe inyama ebolileyo ngokuqondene nawe kakho umuntu oza kuncedisa. Kodwa kusuka namhlanje kusiya phambili isikhona inhlanganiso yokuvikela abantu yokusukumela abantu ibizwa kuthiwa yi-National Consumer Rights Association. Kanti ke futhi siyethule ngalolu suku lwanamhlanje okuthiwa yi-World Consumer Rights Day, okulusuku lapho abantu bethokozela ukuvikela amalungelo abathengi. Kusuka namhlanje kusiya phambili ke sizanqondana ngqo lo hulumende laba amabhizinisi ukuthi sikubone ukuthi umuntu othenga uphathwa ngendlela efaneleyo, abhadalele into efaneleyo, iquality efaneleyo, abhadalele izinto ezilenani elifaneleyo, kungabi khona ukuhlukunyezwa ekuthengeni.
Abathenga bangathanda ukuza kini ukuze khalaza balithola ngaphi?
Sizatholakala kuzo zonke izindawo, kuwo wonke amadolobha, kuzo zonke izigaba, ama-districts, sesasiya kumawadi. Njengoba sengike ngatshintsha laphana, kuza kwethula ama-phone number, kuza kwethula ama-ofisi lapho esiyabe sitholakala khona ngokuya kwesikhathi.
Lowo ngumnumzana efihlela Ncube, isikhulumeli senhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, yona esungulwe namuhla. Izulu elilolaka elibangelwe liyezi eliphiwe igama elithi Cyclone Idai seliqalile ukudala umonakalo eZimbabwe ngemva kokubulala abantu abedlula ikhulu lamachumi amahlanu eMozambique laseMalawi. EZimbabwe lelizulu lidilize izakhiwo esigabeni seManicaland njalo likhangelelwe ukuna ezigabeni zeMashonaland Central, eMaswingo, leBinga, kodwa kwezinye izigaba kukhangelelwe ukuthi liza kuba lingelalaka. Uhulumende ubikwa yenze umhlangano wesiphangiphangi eqoqa ukuthi kungancediswa njani abangafinyelelwa yileli zulu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umsekeli kamongameli webandla le-MDC uMnumzana Morgan Komichi utholakale ilecala lokuphazamisa ukuqhutshwa kokwethula kwempumela yokhetho, wahlawuliswa imali engamadola angamakhulu amabili $200. Inyanga ezintathu zisusiwe nxa engadala icala elifanayo kwiminyaka emihlanu elandelayo. Ukolunye udaba lwemthethwandaba idalele High Court koBulawayo. NgoLwesithathu liyale ukupha ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail kumtshayeli wendizamtshina yebutho uTashinga Rufaro Edward Musonza obhekwane lecala lokubulala owayelwela ilungelo likazulu unkosazana Lucy Duve ayethandana laye. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Ehleli e-High Court koBulawayo umahluli uJustice Martin Makonese akumthathanga mizuzo ethile ukuthi alahle isicelo sokuhlawula imali yesibambiso i-bail kaMusonza, kodwa kavezanga izizathu zokumlandulela isicelo sakhe. UMusonza ucalwa ngokubulala isithandwa sakhe unkosazana Lucy Duve oneminyaka engamachumi amathathu lambili 32 obeligqwetha eqhatshwe inhlanganiso ezimeleyo eGweru. UMsonza uqale ukuma edale le-High Court eGweru mhlaka 28 kunyanga edlule, lapho abelensolo waphanyeka udaba lwakhe edale le-Constitutional Court esola okuthize ngokuhlala kwedale kwalabo ababizwa ngesilungu okuthiwa ngama-assessors. Ngelanga lokubhubha ukaLusi uMasonza wayesendlini kaLusi eGweru ku-16 Acacia Road eWindsor Park lapho okwaba lokungazwani phakathi kwabo kubikwa uMsonza wayecala umuyi ngokuba uthandana labanye abantu abathile lapho uMsonza okubikwa watshaya kabuhlungu uLusi waze wabaleka endlini engagqokanga. Kubikwa uMsonza wamlandela umuyi wangena laye emoteni yakhe watshayela waya eJosiah Thungamirayi Airbase waya emzini kaHimalaya Makwenjere ayecala umuyi ukuba uthandana laye lapho afika khona waqhubeka emtshaya umuyi. Umuyi kubikwa wazama ukubaleka kodwa uMsonza wamgijimisa wamthola waqala njalo ukumtshaya ekhanda lesifubeni esewele phansi lapho uMakwenjere azama ukubamba uMsonza ukuba angaqhubeki etshaya umuyi kodwa kwehlula. Ngemva kokutshaya umuyi uMsonza wamthwala njalo wamusa endlini kaNokuthula Mathikiti eWindsor Park waya laye njalo eJosiah Thungamirayi Airbase ezama ukusiza umuyi ukuba athole usizo kodwa kwehlula. Umuyi kubikwa wathwalwa nguThawanda Munyari wamusa esibhedlela eClaybank Hospital lapho athi efika khona kwabikwa ukuba usefile okwabangela ukuba uMsonza abotshwe. Igqwetha elimele uMsonza uThaboka Fatima Nyathi owemakhiya and partners uchaza impumela yedale.
I-application ye-chair bail idismisiwe. Ama reasons for i-dismissal were not read in this court because I see court ebalama ama izizathu. So the operative part was that i-bail application has been dismissed.
Unyathi uchasise ukuba uMsonza uzathonisiswa amacala akhe onke esuka entilongweni.
Uzathonisiswa amacala akhe onke evelela entolongweni.
UThashinga Msonza uleminyaka engamachumi amabili lasifica munwemunye 29 njalo ungumtshayeli wendizamtshina e-Air Force of Zimbabwe eJosiah Thungamirayi Airbase eGweru. Ubhekane lecala lokubulala aliphikayo. UMsonza usezathonisiswa esuka ejele njalo amagqwetha akhe azaziswa ngempumela ye-Constitutional Court kulandela ukulandulelwa imali yesibambiso i-bail. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwesivela kwamanye amazwe kulabantu abangamachumi amane lesishiyagalolunye abadutshuliweyo bafa ensontoni yabosokholo lwesimoslem ngole-New Zealand namhla kwabotshwa amadoda amathathu lowesifazana oyedwa. Umqeqeshi weqembu le-FC Platinum, uNorman Mapheza, uthi bakhangelele ukunqoba iqembu le-Esperance emdlalweni wabo wokugcina kumncintiswano we-CAF Champions League ozaqhutshelwa enkundleni ye-Barberfields koBulawayo. Intathe yezindaba yethu ezemidlalo, uJoseph Ntshantshi, usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-FC Platinum seliphelelwe ngumphako kumncintiswano walonyaka we-CAF Champions League ngemva kokuba lenelise ukuthola imiklomelo emibili kuphela kwimidlalo emihlanu. Loba kunjalo umqeqeshi waleli qembu uNorman Mapheza uthi bazadlala bele njongo yokunqoba emdlalweni wabo wokugcina kule mncintiswano abazawudlala leli qembu le-Esperance lase-Tunisia kusasa enkundleni ye-Barberfields.
We play our games to win.
Yonke imidlalo esiyidlalayo sidlalela ukuthi sinqobe. Asisoze sithi njengoba sesiqhumile kumncintiswano ngcono siyephunga ukudlala nje. Angenzi njalo mina. Yikho ke sizadlala silo mdlandla esasilawo ngesikhathi siqala lo mncintiswano we-CAF Champions League okutsho ukuba sizadlala sinqwanele ukunqoba kusasa.
Iqembu le-FC Platinum yilo elijele amanye amaqembu engananeni yesibaya sikagroup B le miklomelo emibili kuthi ngakwelinye icele iqembu le-Esperance yilo elihlezi ziphezu kwengananeni le miklomelo elitshumi lanye. Lesi simo sitsho ukuba iqembu le-Esperance livele yilo elizaphusha imidlalo yezibaya lihlezi phezu kwesibaya sikagroup B loba lingaze linqotshwe liqembu le-FC Platinum ngoba iqembu elihlezi endaweni yesibili ele-Horoya Athletic Club elaseGini lile miklomelo yisikhombisa okutsho ukuba linyenelisa ukubuthelela imiklomelo elitshumi kuphela nxa linganqoba ele-Orlando Pirates Pirates kusasa khona lekwele kini iqembu leOrlando Pirates lona lemiklomelo yesithupha ukuthi uba kumele linqobe ukuze lihuyithele ora lilandele ele Esperanza kusigaba esilandelayo soncintiswano. Amaqembu azaphutha imidlalo ezibaya ehlezi endaweni ezimbili eziphezu kwengalane yiwo azadlulela kusibaya esilandelayo soncintiswano. Kusenjalo iqembu lesePlatinum lizabe lingelabadlali abathathu elibathembeliwe ababalisa uGift Bello, uKelvin Moyo kanye loKelvin Matongwe. Iqembu leli livele liphatheke ngokuthi lomdlalo usudlalelwa enkundleni eBarber Fields ngemva kokuba inhlanganiso yeCAF ilithathele imvumo yokuba lidlalele imidlalo yalo yomncintiswano weCAF enkundleni yalo eMandava ngesizathu esokuthi indawo zokuhlala ezisedolobheni lasezishabani azilungelanga ukuhlala amaqembu akwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Was a Friday namhla sihamba lomculi we-hip hop uKing Jury yena ohlabela iseSouth Africa uNtungamile Nkomo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UKing Tori ngumhlabeleli osacathulayo odabuka ePlumtree esigabeni sakoMaplana njalo igama lakhe lokuzalwa nguWayizingwenya. Okwamanje kakethuli idlalade kodwa ulama-singles adla ubhedu ngitsho lasemsakazweni yakwele South Africa agoqela le ethi Dream On, yona ayihlabele ebamsanelo omunye njalo umculi weZimbabwe uYelani. Nangu uKing Tori elonda indlela ayihambileyo kwezomculo ehlangana lengxaki ezijiyeneyo aze abe kuleli zinga asekulo.
Ukuhlabela ngiqale ngo-2015 bengisasekhaya ke ngaleso sikhathi. Then kwahamba ngiswela ama-studios ngizama nami ukuthi ngirekhode, azama ukurekhoda ingoma zangaphumeli phandle ngenxa yokuthi i-sound quality nama-studios ebengekho that good, so bekungenayo indlela yokuthi ngingareleasa lezo ngoma. But angizange ngiyaphela amandla ke kuthiwa umnyaka ka-2016 ngafika la endaweni yaseGoli ngahlangana nomngane wami uYelani saqalisa-ke ukupractisa sapractisa up until sashaya ingoma last year bethi yona Dream On.
UKing Tori uthi uphiwa umdlandla ngabaculi be-hip hop abafana loCasper Nyovest. Ubugabazi lobuciko bakhe buphuma sobala kundlikizane yakhe le ethi Levels. Abangathanda ukuxhumana lawe bakuthola ngaphi Tori?
Kufacebook ngisebenzisa igama elithi King Tori on the Grind. Uyahamba kola laphana ufike ulike ipage, then kuWhatsApp inamba yami ithi 0810072363. Ngiyaphinda njalo 0810072363. Uma ungabe ufuna ukungithinta ungaphandle kweSouth Africa ningakhohlwa ukufaka icode ethi 00270+27.
Yeah, it's I'm on the grind. Yeah, King Dior on the grind. Yeah, yeah. Okay, alright. Sunday, my friends, my crew. They told me let's grind. That's I'm on the grind. The school is being at school. I'm here for the stand, not for the cash. But from the start, it wasn't easy. Sometimes I was paying just to perform. They took advantages. It was a deep grind. I won't forget. Sometimes in life, just being different, different steps. Different vision and like to say, was never something that you ended in legend.
abalandeli bona ubatshiyela waphamazi.
Ngibonga kakhulu abalaleli ngokusinikeza indlebe, ngiphinde ngibonge nabalandeli ngosekelo abasinikeza lona imihla namalanga singabaculi. Ngithi ngiyabonga kakhulu ngoba bengazi nje ukuthi i-hip hop izothula usekelo olungakayizi babo, but kuyangijabulisa lokho ukuthi mangikhiphe ingoma in less than 24 hours ibisithole more than 500 downloads. Lokho kubonisa isupport enkulu kakhulu kubantu bakithi. Ngiyabonga kakhulu.
Siyabonga King Dori uyinqwele mfana kithi, uqhubeke uyibambe kanjalo.
Lo ngumculi we-hip hop uKing Dori, yena uhlabela ese-South Africa, obexoxa lo ntungameli esigqibela uhlelo lamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile, ngikhona pha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.